Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri kuti sarudzwa dzina kufamba zvakanaka. SADC iri kuti sarudzwa dzina kufamba zvakanaka. African Union iri kuti sarudzwa dzina kufamba zvakanaka. Maboka akasiyana siyana ekune dzimwe nyika anotaura kuti maelections ari kufamba zvakanaka. Naizvozvo maelections anofanira kuti adzokororo. Panyatsoitwa sarudzo dzinobudisa mutungamiri anozoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Bato Citizens Coalition for Change rinoti kugadzwa kwakaitwa vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika nezuro hakuna zvakunoreva sezvo nyika zhinji nemasangano mazhinji achiziva kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka.
Saka chokwadi seZimbabwe Human Rights and Law Forum tiri kuti zvakadaro ngazvipere, vanhu vagara vakasununguka, hongu maelection sarudzo dzakatoitwa, handi takaona Mnangagwa vachitogadzwa. Saka vacharambireiko vanhu vachingopambwa kana sarudzo dzakaitwa dzakapera? Totarisa zviri mberi.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kurohwa nokushungurudzwa kwevanhu kunofanirwa kumiswa.
Tinenge tiri muJohannesburg matichabva kunonzi kuBerea Park. Patichasangana tigomacha tigopfuura nokunonzi kuobservatory tichienda kuconsulate tichindopa zvichemo zvedu. Ukuwo kuPretoria tiri kugadzirira zvakangofanana. Tichasangana paUnion Building tobva tafamba tichimacha tichiratidzira tichienda kuembassy.
Zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvinoti zvicharatidzira muSouth Africa nemusi wechishanu pamusoro pezvakabuda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kugadzwa nezuro kwakaitwa vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, bato reTCCC rinoti vaMnangagwa vari kupinza nyika mumatambudziko mazhinji sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nechekare. Mutauriri weTCCC vaPromise Mkwananzi vanoti zvinonyadzisa nyika kuti vatungamiri vatatu chete pasi pose ndivo vakauya kuzoona nhambetambe yavaMnangagwa vachiti kugadzwa kwavo hakuna zvakunochinja kunze kwekuti sarudzo dzaitwa patsva.
Hazvino zvakanyanya zvazvinoreva ndava vaMnangagwa gadzwa kwavakaitwa kwatiri idambe, nekuti isisi tiri kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. SADC iri kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. African Union iri kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Maboka akasiyana siyana ekune dzimwe nyika anotaura kuti maelections ari kufamba zvakanaka. Naizvozvo maelections anofanira kuti adzokororo. Panyatsoitwa sarudzo dzinobudisa mutungamiri anozoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Zvino kugadzwa uku kwakaitwa papfuura chii choitika vamukwananzi?
Zvinoitika ndezvekuti nyika ina kugadzikana icharamba ichingogedha-gedha vanhu vachinetseka, uyezve vaMnangagwa vakazorwa divi rimwe chete havana kunyatsozorwa. Saka zvichakonzera maproblems ekuti nyika haisi kuzofamba zvakanaka. Isisiwo nekune rimwe divi ticharamba takasunga tichienda kumadiplomatic missions tichitaura nenaSADC tichivaonesa. Takabata ripoti yakabudiswa neSADC, aiwaka munofanira kuteedzera zvamakataura muripoti menyu imimi. Tichizobuda ipapo zvetichinda munyaya dzematongerwo enyika yatinoti nechirungu political pressure yatichaisa paground kuti vaMnangagwa vasvike pakutenda kuti hazvo ichokwadi, election hadzina kufamba zvakanaka, regai ndionesane nevamwe pagadziwe roadmap yekuti kuzoitwa sarudzo dzakajeka dzinozobudisa mutungamiriri anenge asarudzwa nevanhu.
Takaonawo mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa pax iyo yambonzi Twitter vachiti ivo rubatsiro ruri muzhira, vachiti help is on the way. Pane zvamukatiudza here zvamuri kuronga?
Zvatiri kuronga ndo zvatataura izvozvo zvakataurwa nemutungamiriri wenyika President Advocate Nelson Chamisa, ndezvekuti tiri kuronga vanhu, toda kuti vanhu varambe vari murunyararo, varambe vakatsiga vakatarisa vasarudze vasarasetariro ndava mhinduro iri kuuya tiri kuronga pamwe chete nemacitizens dzeZimbabwe, pamwe chete neregion, pamwe chete neinternational community kuti tizame kudzora vamunangagwa vatingati neshura vatiza nechitanda chisiri chavo kuti vadzoke vagare pasi nevamwe vadzosere ushe usiri wavo.
Pane chiri kuitwa here neCCC pamusoro pevanhu vari kunzi vari kupambwa vachinokandwa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vachibayiwa majekiseni asi havasingazivi kuti ndechi? Pane zviri kuitwa nebato renyu pamusoro penyaya iyi?
Isusu hapana zvizhinji zvatogona kuita kunze kwekuchengetedza vanhu vedu nekushambadza kuti ndo zvaiitwa nenhubu dzezanu PF. Tichitarisira kuti vemutemo vakaita sevemapurisa nemajaji ndo vanofanira kutarisa nyaya idzo, dzoongorora vachisunga nekuvharira vanhu vari kuita basa rekubata vanhu zvisiri pamutemo, vachirova vanhu, vachikuvadza vanhu, vachiuraya vanhu. Vanhu ivavo vanofanira kunge vari kuchikurupi, ende tinoramba tichikurudzira vemutemo kuti anyanya mapurisa nevematare edzimhosva kuti vadai vabata vanhu ava vavavharira kumajeri kuitira kuti nyika yedu iite runyararo. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti vamunangagwa vakagumbuka. Vakagumbukirei? Vakagumbuka ndava vanoziva kuti havana kukunda.
Avo vanga vari mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakafamba zvakanaka uye hurumende yavo ichazadzikisa zvose zvayakavimbisa.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living.
Hurumende yangu ichazadzisa zvose zvayakavimbisa, kunyanya kupundutsa upenyu hwevanhu vanogara kumaruwa. Asi hazvirevi kuti vanogara kumadhorobha tichavakanganwa. Zvichemo zvavo tichazvigadzirisa. Ngatidadei nezvatiri uye nezvatinokwanisa kuzviitira sevanhu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura pakugadzwa kwavo neZuro. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti harisi kufara kuti vanhu vari kuramba vachibvutwa nekutapwa, vachirohwa kunyangwe hazvo sarudzo dzakapfuura. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaWilfred Mandinde vanoti izvi ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vapenge hurumende yavo, vachiti zviri kuitwa izvi zvakabatana nekuti nyika zhinji nemasangano mazhinji akazvionera zvakaitika pasarudzo, zvichakonzera kuti Zimbabwe ishaye madzisahwira.
Sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kutambudzika zvikuru nevanhu vari kunzi vari kupambwa. Tava nevanhu vairi kana vatatu vatinoziva vari kuti vakapambwa vachipomera mhosva iyoyi kune vasori vanenge vachinzi vanenge vatumwa nehurumende. Zvinhu zviri kutitambudza, zvinhu zviri kutishungurudza kuti zvinhu zvakadai zviri kugara zvichiitika, zvikuru panyaya yekuti zviri kuitika mushure mesarudzo. Inga sarudzo dzakaitwa nanhasi mutungamiri wenyika ari kuti dzanga dzakachena, hongu vamwe vaongorori vekunze vakati sarudzo dzakanga dzisina kuchena. Asi kana dzanga dzakachena, vanhu vari kupambwa vari kupambirwe zvikuru. Vese vataonzwa vapambwa panguva ino ndevayo vanonzi vanotsigira boka reopposition reCCC. Saka chokwadi, seZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kuti zvakadaro ngazvipere, vanhu vagara vakasununguka. Hongu maelection sarudzo dzakatoitwa, handitakaona Mnangagwa vachitogadzwa. Saka vacharambira iko vanhu vachingopambwa kana sarudzo dzakaitwa dzakapera, totarisa zviri mberi.
Pane nzira dziripo here dzekumisa zviri kuitika izvi vaMandinde?
Nyaya huru yatinotaura pakupambwa kwevanhu inyaya yekuti izvi zvinoitika mushure mekunge hurumende ichiziva nezvazvo kazhinji kacho. So nokudaro isusu tinoti kuhurumende, dai vamisa katsika kaika nekaunhu ikako. Mapurisa vane basa rakakosha zvikuru mukudzivirirwa kwezvinhu zvakadaro. Nokudaro tinoti mapurisa ngaaitewo basa ravo kuitira kuti vanhu vafile kuti vari sefu. Tine mutemo zvakare wakauya in terms of section 210 yeconstitution yedu unonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission Act, unocreata independent board rinofanira kuongorora nyaya dzakadaro. Tinoti kuhurumende hongu mtemo wavapo asima commissioners acho hapo ngaacha hapo indikwa vaite basa ravo vaongorore vaite zvinhu zvinoradza kuti vari independent vaburitso ma report echo kwadi hongu tinenge yakafanana neyadzamare yekuti nanhasi maburitsa vanoti tichiri kuvatsvaga vari kuvatsvaga epiko kwavasiri kuvawada munhu anotsvagwa agowanikwa ka
tochienda kunyaya yekugadzwa kwavamunangagwa nezuro munofungei pamusoro pekuti vatungamiri venyika dzemuafrica vazhinji havana kuuya kuzoona vamunangagwa vachigadzwa uye zvinorevei izvi vamandinde
tichiona kugadzwa kwavamunangagwa taona sezimbabwe tichiita mabiko edu toga tiine vatungamiri vehurumende vashoma chose vauya kuzokorokotedza mutungamiri wedu wehurumende tiri kuyeuka tese ripoti yakabva kusadak iyo yakati sarudzo dzedu hadzina kufamba zvakanaka sarudzo dzedu dzanga dzisina kuchena pada vazhinji vemusadak varega kuuya nenyaya iyoyoyo yekuti vari kufunga kuti vari kuuya panapa kuzopemberera zvinhu zvisina kumirana mazvo asi hatizivo zvimwe zvikonzero zvavanogona kunge vanga vainazvo asiwo sarudzo zvacho hazvina kufamba zvakanaka saka tinototarisa mberi hongu vamunangagwa taona vagadzwa asi hatikasike kutanga tichiona munhu achigadzwa paine makakatanwa 2008 takaona vamugabe vachigadzwa paine makakatanwa tikazoona boka resadhaki richipindira tikazoona boka resadhaki ragona zvakare kugarisa vanhu pasi pada ndizvozvimwe zvichaitika and nokudaro tinongoti kumwemwe wezimbabwe hongu vamunangagwa vagadzwa hatiri kuziva mugadzirwo wavaitwa tiri kuziva mareports akabva kudze uku yesadhaki nataura nezvayo EU yakataurawo nemamwe maobserver mission including an African Union vakataura nyaya yekusafamba zvakanaka kwesarudzo mune dzimwe in terms of mother issue dzakasiyana siyana
vamandinde vane zvichemo pamusoro pezvakabuda musarudzo idzi pane zvavachakwanisa kuita here pamusoro pazvo kana kuti nyaya iyi yatopera
hazvisati zvapera zvesarudzo izvo hongu vakagadzwa zvavo asi the hope could be there yekuti zvatakaona zvichitika muna 2008 could can also happen hongu takanzwa vamunangagwa vachitaura pavakagadzwa ivo kuti vagadzwa vava kuenderera mberi nebasa and therefore vaane temu yavo itsva iyi hatizive takusauya kwevamwe vatungamiri vokunze kunogona zvakare kuri kuratidza kuti isusu ukama hwedu nenyika dzekunze unogona kutadza kunyatsofamba zvakanaka mukati memakore iwawawa tikaedza kusagadzirisa izvo zviri kunzi zvakakanganiswa zvakakosha nezvokuti zvigadziriswe tione kuti nyika ingaenderere mberi se
avo vange vari vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rezimbabwe human rights ngo forum vawilfred mandinde vari parunhare kuHarare nestudio 7 hurumende inoti zvinhu zvose zvakafamba zvakanaka uye sarudzo dzakaitwa pajekerere Magweta maviri anomirira nhengo mbiri dzeCCC akasungwa nezuro manheru vakapomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekufambiswa kwemutemo. VaDark Coltart navatapiwa muchine ripi vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights ndivo magweta enhengo mbiri dzeCCC dzakabvutwa dzikaendwa nadzo mumasango umwe wavo akabayiwa jekiseni risingazikanwi kuti nderei. Magweta awa ari kumiririrwa naamai Beatrice Mutetwa navaJeremiah Bamu. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti varayiridzi vakaendesa chikumbiro chavo kuhurumende kuti hurumende igadzirise nyaya yemihoro kuti upenyu huvarerukire nemhuri dzavo. Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadarera vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvingarambi zvakadai vachiti hurumende inotifanirwa kugadzirisa nyaya yemihoro yevarayiridzi.
Varayiridzi dambudziko ravo rinongova rimwe chete. Varayiridzi vanongoda mari inokwana kuti vagone kuendesa vana vavo kuzvikoro, vagone kurarama yatinoti cost of living adjustment, vagone kuwanawo kuzvirapisa yatinoti health insurance, vagonewo kuita zvese izvo zvinyukwa zvinenge zvichingoitika.
Hurukuro dzenyu nehurumende dzava nenguva refu dzisina zvadzinobuda nazvo. Varayiridzi vanombodeiko vataderera?
Isu sevarayiridzi hatina kana zvimwe zvizhinji zvatinomboda. sevanhu vanonyatsoziva kuti isusu hatisi nezvematongerwo enyika, isusu tinongoda kuti vatipe mari, isusu toshanda. Zvatiri kutarisira ndezvekuti kutadza kwirirana kwatagara tichimboita pamashure apa ingangove nyaya yekuti hurumende yange yakadzvanywa vachiedza kumhanya mhanya kuti vadzokere muzvigaro. Saka iye zvino tiri kunoona kuti vava muzvigaro, tinoona kuti mukuru wenyika achigadzwa. Saka tinotarisira kuti hurumende ichaticheukawo iye zvinezvi vachitarisa manje kuti vashandi vavo vari kuwanei zvichienda mberi, nekuti havasisiri kumhanya mhanya kuedza kuona kuti tichinacho chigaro here kana kuti handina.
Ko, kana hurumende ikaramba kupa varayiridzi zvavanoda izvi, moita sei vataderera?
Hurumende ikaramba kutipa, isusu tiri kutarisira kuti vanotideedza nekukasira. Patakapedzisira vakange vati ivo vari kuenda kundokurukura nevakurukuru vavo vavanoti maprincipals. Saka iye zvinezvi tiri kutarisira kuti vari kubva vatideedza, tobva tasimudzira kubva patakapedzisira kuitira kuti izvo zvifambe zvakanaka, social dialogue yedu ifambe mune zvakanaka.
Vataderera sevarayiridzi mava nenguva refu muchisvitsa zvichemo zvenyu izvi kuhurumende, asi pasina zvinobuda. Saka rwendo runo zvikaramba zvichiitika nenzira iyi zvakare, imimi sesangano rinomirira varayiridzi muchaita sei? Muchatora danho ripi?
Hurumende ikaramba kutipa, isusu ticharamba tichingoendako tichinovaudza, nekuti ndivo hurumende, ndoo varipo, ndoo vanofanira kutipa. Saka ticharamba tichingoenda kwavari tonoti isusu tipei zvinoringana nesu, zvimwe tinorongaka nekufamba kwazvinenge zvichiita. Tichinge taona kuti varamba kutipa, tinoona kuti zvimwe zvokuronga ndezvipi.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Munyori wePublic Service vaSimon Masanga vanoti nyaya dzemihoro dzine nzira yadzinofambiswa nayo, vachiti nyaya dzemihoro hadzingatauri patemu yose yose. Zvichitevera mabatirwo akaitwa sarudzo uye zvakabuda musarudzo idzi mwedzi wapfuura, sangano reProgressive Zimbabweans in South Africa rinoti richaratidzira zvine mutsindo nemusi wechishanu zvondo rino, musi wa8 Gunyana. Umwe wevari kuronga kuratidzira uku vaTrust Ndlovu vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku kuchaitwa mumaguta eJohannesburg nePretoria muSouth Africa nemusi wechishanu.
Isiso tiri kuronga kuti titaridzire kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzakafanana naembassy nemaconsulate, ibva tiri zvizvarwa zvokuZimbabwe zviri kunze kwenyika. Takashushikana nokushungurudzika nokuona kubirwa kwakaitwa sarudzo, nokuona umbavha kana kuti utsotsi hwakaitika. Saka naizvozvo vanhu havana kufara. Takanzwawo futi zvichitaurwa kuburikidza nevakamirira SADC kuti vakazvionavo vakaona kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, nokuti dzanga dzisiri free, dzanga dzisiri fair, dzanga dzisiri credible. Naizvozvo tinoshamisira kuti vamunangagwa vangaendera mberi vachizvigadza ushe pavanoziva kuti ivo sarudzo dzavo dzakanzi hadzisiri free, fair and credible. Izvozvo ndio zvinoita kuti isu sezvarwa zvokuZimbabwe zviri kunze kwenyika, kunyanya-nyanya muno muSouth Africa, tikwanise kuti tiungane tindoratidzira.
Izvi zvichaitikira kupi, vaNdlovu?
Tinenge tiri muJohannesburg, maticharobva kunonzi kuBerea Park. Patichasangana tigomacha tigopfuura nokunonzi kuobservatory tichienda kuconsulate tichindopa zvichemo zvedu. Ukuwo kuPretoria tiri kugadzirira zvakangofanana, tichasangana paUnion Building tobva tafamba tichimacha tichiratidzira tichienda kuembassy. Ndizvo zvatakaronga, ndo zvatiri kuronga.
Kana masvika kuembassy chii chichaitika?
Kana tasva kuembassy tine kuratidzira kwatogara tichingoita, tichakwanisa kungotaura nyaya dzatizvino zvinyuto zvedu nekuimba kwatinogara tichiita nemaposta tichiratidza zvinhu zvazvichemo zvedu tichikwanisa kuti tikwanise kudzavira kuembassy kuti zvitsai message yedu kuna vamunangagwa kuti kuzvigadza kwavo hakuzobatsiri kuti kuZimbabwe ive nepundutso Zimbabwe igadzirike izvozvizvi zvinoratidza kuti kuzvigadza kwavo hakumiriri zvido zvavanhu vekuZimbabwe nokuti zvido zvavanhu vekuZimbabwe handizvo zvavakaanaunzwa navachigumba maichigumba zvari chigumba vakaanaunza zvido zvavamunangagwa kwete zvido zvezvara zvokuZimbabwe ndizvo zvinyuto zvatinazvo zvinotirwadza kuti aiwa kana muchitaura nezvesarudzo tinotaura nezvido zvavanhu zvino zvido zvavanhu kana zvisina kubuda kobuda zvido zvavatungamiriri hazvizofambi zvakanaka hatizvidi.
Ava vanga vari vesangano reprogressive Zimbabweans in South Africa vaTrust Ndlovu vari parunhare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kushungurudzwa nekuruhwa kwevatsigiri veCCC hakuna kupera munzvimbo zhinji kunyangwe hazvo sarudzo dzapfuura uye vamunangagwa vatogadzwa pachigaro. MuNewsday makare mukuru wechikwata chakatumwa neSADC kuzoongorora sarudzo muZimbabwe vaNevers Mumba vanoti hapana nyika munharaunda yeSADC yakamboita sarudzo yekubira sezvakaitwa neZimbabwe svondo rapera. Vakamborwa hondo yerusununguko muZimbabwe vakaudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagadzirise mararamiro evarwi ava nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Mugwaro kuvatori venhau, vatungamiri vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti kugadzwa kwavamunangagwa ndipo pekutangira kugadzirisa nyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mhega zvamunofunga.
Makasimba here paStudio 7, makasimba here. Ari kutaura ndiye Blessing Maphosa, ndiri kuSouth Africa kunzvimbo inonzi Buhle Park kuJimistin. Totangawo kuti ndipinde muchirongwa. Makasimba here mese.
Hallo makadi paStudio 7. Aiwa taona president wagadzwa. Ndinoona sekuti zvakanaka chaizvo kuti president wagadzwe. Hapana chakamboipa ipapo. Zvakabuda musarudzo ndozvitakaona. Kuti kuchadzokerwa kuma elections kuchanzi kuchanzi mirizhonga muZimbabwe atidi ndatenda.
PaStudio 7 apo mamukasei mukomata nonoka. Aiwa isu tatambura vana veZimbabwe tatambura zvino misodzi chaiyo pamatama 5 years dzimwe futi here vanhu vamwari zvakaoma.
Kunyange vara Maphosa vachitaura kuti hakuna nyika isingabiridzi kubva mafots. Zvekwedu kuZimbabwe zvanyanya hama dzangu. Ivo mavo munomuka hamunyanyi kubirwa muno nokuti vanoitira vanhu vavo zvakanaka zvizhinji. Ndosaka muchiona pati yavo isinganyi kuona kuti chichinonzi kubira mafoti chichinonzi kuriga mafoti. Handiti maona kweduko zvanyanya.
Magadi zvenyu pano paStudio 7 vanamukoma Jonga, vana baba Wande kueshaiwae. Inauguration yamunangagwa uyu vakuda kunetsa dei Mwari vapindira vari vemene munhu yabve pachigaro. Vana veZimbabwe vatambo, vana veZimbabwe vachema vachemazve dei Mwari vatinzwirawo. Komana apinde vamunangagwa vabve pachigaro vatishungurudza vanhu vezano.
Ndirongotaurawo mashoko mashomanana kuna vasiriyo raMaphosa. Vagona havo vaende kogadze mumwe wavo, bati vechibve ikoko tinonga takaberekana navo nezvizukuru nehanzvadzi dzese tinouya nadzo muno. Vasazotiudza kuti maZimbabwe endai kumba kwenyu, because ndo vacho vanhu vari kutikanganisire nyika yedu. vambeki gore riya vakaenda kouyana nesezvenhema vakauraya nyika yedu. Izviva ramaphosa ndovoenda futi vari kuuraya nyika yedu. Saka tichangodzara muno ngavangobvise bhodha tongoite mafambiro epetinoda nekuti ndo vari kutiurayira nyika yedu iyoo. Vangagadze munhu usina kuine zviri pamutemo, munhu wakaba kugadze mbavha kana ndimiwo.
Tinoda zvangu kutaura pamusoro pavaramaphosa. Vatinyadzisa varamaphosa, vatinyadzisa. Ini ndiri umwe anogara muSouth Africa, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe. Ndakaenda kunovhota sekurudziro yavaipa vanhu vemuno muSouth Africa kuti endai munovhota mugadzirise nyika yedu. Ende ndaienda kunovhota kuya kwatakaenda kumavhota. Ndakazviona nevanhu vandaiva navo vese nevamwe vanhu vazhinji vose vaingovhotera Chamisa, ndaivako kumavhoto. Chinondinetsa zvikuru kuru pana vaRamaphosa iye zvino kuno kuvari kutidzinga kuti endai kumusha kwenyu, uko zvivanoenda kunokurudzira maelection akabiwa. Apa zvivari kuputsa mitemo yavo yavakasaina ivo vega SADC. Vava kuenda kunooneka vachimira navamunangagwa vari vanhu vatatu chete. Zvinonyadzisa zvavaita, zvabvisa chiremera pavari.
Madini paStudio 7 mese amatomunoka muhange vanotipa mashoko echokwadi nhau dzechokwadi. Taikumbirawo kutaurawo kuvanhu ruzhinji reZimbabwe kuti nguva yatasvika iyi. Taikumbira kuti tinamatire mhirizhonga, tinamatire nyika yedu, tipavhotwe zvakanaka pashayoko anobirira, anowina auoneke kuti wahwina. Namatire nyika kuti vanhu vasaurayana, vasatukana, vasashoropodzana.
Ende vanhu munotamba nepfungwa dzavo chaizvo, ende munogona kutamba nepfungwa dzavo. You are trying your level best. Kusauya kwevatungamiri venyika pakugadzwa kwamunangagwa haisi nyaya. You've been crying for that as Studio Chamisa 7 nana Chamisa vacho. Munangagwa vanongoita basa rokufamba nyika vachingoinda kunopembererwa munhu. Zvine basa rei kunoona munhu anopembererwa? Unodii kutumira vatevedzeri vake kana kuti mumiririri? Ndo zvaitawo dzimwe nyika dzacho dzotumira kuno maakuti vakona nokuti vakoni havasi kufara nazvo. Asi mune musingatonyari zveshuwa shuwa, hamutonyari shuwa pfungwa dzenyu chaidzo. Varegawo nokuti vatumira vatungamiri. Ukaona mukuru watumira munhu kureva kuti naiye habvuma. I used to say being educated sometimes, not always, is not educated. Sometimes is not educated. Kudzidza nedzimwe nguva hakusi kudzidza. Wozokatarisa maitira amuri kuita kapfungwa dzenyu ka, there is no difference nezvaamuneza Jonathan Moyo zviya zviyezvi. Hazvina kana siyano kana. Because propaganda yenyu ka is too much. It's now too much.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Todzokorera zvekare, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva weGabon, General Brice Oligui Nguema, vamanikidzika nerekuti vazivise zvirongwa zvavo zvichadzorera nyika mumaoko evanhu vasiri mauto. Musangano wekutanga weAfrican Climate Summit wakatanga nezuro muKenya. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vazhinji vari kupinda mumusangano uyu uye vachikurudzira kuti Africa itaure nenzwi rimwe chete uye vachiti patsvakwe mari yokurwisa zvakakanganiswa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri nhau dzanhasi. Bato reTriple C rinoti kugadzwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika hakuna zvakunoreva sezvo nyika zhinji nemasangano mazhinji achiziva kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kurohwa nekushungurudzwa kwevanhu kunofanira kupera. Zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa zvinoti zvicharatidzira muSouth Africa nechishanu pamusoro pezvakabuda musarudzo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumo wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.